Sezvo vakawanda vari kutya kufa nechirwere cheCOVID-19 icho chouraya vanhu vakawanda pasi rose, vanhu vave kutsvaga chero nzira dzavanofunga kuti dzingavabatsira nedzimwe dziri kunze nenyanzvi munyaya dzezveutano dzinogona kukanganisa utano. Imwe yenzira idzi kufemba bute. Mutungamiriri wePrivate Medical and Dental Practitioners Association, Dr. Johannes Marisa, vati bute rinotokanganisa nzira dzemhepo rikafemwa.
Bute harirapi COVID-19. Chatiri kutozvikonzeresa sevarwere ndezvekuti bute iritendi nora kuti ifodya. Zvainotoodzera kutongoita kundoiriteta mukati menzira dzemhepo, munhu wohotsira, wokosora, wodii, but anenge achitomedzazve chimwe chikara chagara chakatoipa noda kufodya, ine makasinogeni anokonzera makenza muupenyu nezvimwe zvakadero-dero. Saka bute harimbotosvi rakarapa COVID-19. Kuhotsira kwe hakusiko kurapa. Iyo COVID-19 vanofanira kuziva pane nzira dzainorova nadzo ichizouraya vanhu. Haisi nyaya yemapulangs chete, bute rinoenda kumalangs. Kunonzi anoita makloti eropa rinofuma. Yatinonzi chirungu tirombo embolism, yekuti unosenda kloti ropa rinogwamba. Zvino bute rinobvisa iro ropa rinogwamba, rinotowedzera kuti ropa ritogwamba.
VaMarisa vatiwo kushandiswa kwenzira dzechivanhu neveruzhinji kuri kukonzerawo kuti vanhu varere chirwere cheCOVID-19 vari kumba, izvo zvinozoita kuti vazoenda kuchipatara nguva yapera. Izvi zvatsigirwawo nemutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association kana kuti ZIMA, Dr. Kudzai Masinire, avo vatiwo zvinosuwisa zvakanyanya kuti vanhu vave kungoudzana zvinhu zvemanyepo mukuedza kurwisa denda reCOVID-19.
Zvokuti bute ringava iro rinopedza dzibwa reCOVID-19 kuti munhu angavange ozarirwa chifuva chake chigonaka agokwanisa kufema zvakanaka, isisu hatibvumirani nazvo. Tinokurudzira vana veZimbabwe kuti kunyange zvazvo tisati tava nemushonga watinoti unopedza dambudziko, tisana chiremba hatisati tarekomenda uye hatisati taona kushanda kweimwe mishonga mizhinji. Harisi kuteroga, kune mishonga mizhinji isina umbowo hwokuti ingasevedza kudzivirira COVID-19, asi ike zvinoizvi toona kuti iri kutengesewa imwe mumastreet imwe pese pese.
Vachitaurawo nezvenyaya yekunatira iyo vanhu vari kukurudzira nawo zvakare padande mudande kunyanya reWhatsApp, nyanzvi idzi dzatiwo kunyange hazvo kufukira kwakabvira kare kuchiitwa senzira yekudzivirira dziwa, vatiwo nzira iyi iri kukonzera matambudziko. VaMarisa vati vanhu vari kunyanyofukira zvakanyanya, izvo zvinozokonzera kuti vamwe vatsve. VaMasinire vatiwo vamwe vanhu vari kufukira vakasanganisa mvura nemimwe mishonga yakasiyana-siyana, vachiti izvi zvinogona kukonzerawo kuti vamwe vakanganisike muzvifuva.
Steaming yagara inotopoza marisks akawanda, especially imwe inoitwa yakasangana nemishonga yakasiyana-siyana. Mabenzi chaiwo chaiwo kumabenzi unit vanhu vakawanda vanova vakatsva. Beyond that kunoita atoti manyumonitis, mainflammatory reactions vamwe anoitika muzvifuva zvavamwe vanhu.
Asi imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Peter Mataruse vaudzawo Studio 7 kuti nzira yekunatira yakabvira kare ichishandiswa, vakatiwo zvikaitwa zvine mwero havaoni pane dambudziko.
Because 2 weeks inenge safe a very short period, haisiwo kuti unobva wasimbaobva wazadha chichi if properly zvinhu zvagara zvichingoitika isandamboona in my 35 years experience ezvichiremba handisandamboona kuti astima for the common flu ya achiuya neproblem. And this time neCOVID, vanhu vakuwanza steret.
Nemusi wechishanu, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uyewo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati zvinogona kuve zviri zvezvokwadi kuti pane mishonga yechivanhu inobatsira padenda reCOVID-19, asi vakati zvinoda tsvakiridzo yakakwana, vakati bazi ravo rine bandiko riri kuita tsvakiridzo nemishonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.